mutambo watunoita uyu takaugadzirira kuita kuti tibatanidze vanhu vanoita zvekudetemba nenzira dzakasiyana siyana. Muchirungu vanoiti spoken word. Saka kune vadetembi vakawanda vakauya, kune vanodetemba vachiperekedzwa nemimhanzi vachange vachinakidza vanhu kwazvo, koita vanoita zvekupenda, zvekunyora madziro nependi, vanoita graffiti muchirungu, vanenge varipo futi. Saka chinangwa ndechekubatanidza vechidiki.
Veruzhinji vangatarisire chii kubvira mangwana matimi mutakunanzwa chaiwo uchatanga mangwana, zvii zvavangatarisire?
Vangatarisire kuuya kuzonzwa nyambo kubva kune vatauri vadzo vanobva kuSouth Africa vairi. Kune anoitwa iye Kahliso Lediga, koita anoitwa Tuni Morake, koita Carl Joshua Nqube wemuno muHarare, kozoita Clive Chigubu abva kuBulawayo. Vanhu ava vanenge vachibatsirwa kuuya pamudariro naSimba the Comic King wemuno mumo. Kune vaimbotedza zviitiko zvenyambo muno muHarare vanoziva kuti kune television show kanoitwa iko Zambezi News, kavakomana vanenge vachiverenga news kachange kachiratidzwawo futi mangwana.
Gore rino dingindira renyu rinonzi chii uyezve sei makasarudza iroro?
Gore rino muchirungu dingindira redu takariisa rekuti we the people. We the people zvichireva kuti isu tisu vanhu vacho, zvichienderana nesarudzo dzakapfuura idzo dzekuti vanhu vanga vari mukupishana nekupesana, vamwe vachisapota bato iri, vamwe vachisapota bato iri. Zvakapfuura izvozvo, taakuenda pane chimwe chikamu cheupenyu hwemuno muZimbabwe, kunyanyanya muno muHarare. Saka kuti tisu vanhu vacho kana kuti tisu vanhu vacho kuedza kutaura kuti nyangwe tikapesana tikapishana sei, tisu vanhu vacho vemuno muZimbabwe weMuHarare ngatibatanei, tifare, titambe tese kuitira kuti tive tinokwanisa kuenderera mberi neupenyu hwedu nenyika yedu.